pane vanhu vanga chindityisidzira zvakatanga nemawhatsapp message akatumirwa pane mumwe wedu anonzi Seneta Chifamba. Saka Seneta Chifamba anga akumbirwa telefoni namba yangu, ndobva aramba kurilisa telefoni namba yangu. Munhu aikumbira telefoni namba uyu aizviti anonzi Jaji Cheda, anoshandira kuNamibia. Saka patakazoitawo mainvestigations takaziya kuti havasi Jaji Cheda vatinoziva vanoshandira kuNamibia. Uyu anozviti Jaji Cheda aishandisa nhamba yeNet1. Saka akaramba achiinsista the whole day kuti anotoda kutotaura neni. Izvino vamwe vanhu vafona kubvunza kuti chamuri kuda kunamaintiniri chii. Akaramba zvikanzi handikuudzei, ndotoda kutotaura namaintiniri vacho. Until vanhu vangosiyawo zvakadaro. But later on kuma past 8 usiku, vakomana vesecurity pafama vakazongova alert nokuti hatina kuzivisa zviri kufamba sei. Saka pavanga vakutendera vachipatirola kumba kwangu, vakazoona vanhu vanga vari mumunda wefodya iri padhuze nepamba, vaive netumatochi tunenge twepamafoni vachifamba vari mumunda imomo. Saka vakomana vangu vakabva vakurumidza kurieta, ndokubva one of them anga ainewo nhingi futi yepafamu, ndobva aridzira futi mudenga, ndobva vanhu vacho vatiza. Asi handifungoti vakatiza kuenda kure, nekuti kuma 1 o'clock 1 a.m. vakazoona mota nhatu dzaifamba neparodhi iri padhuze nepafamu. Two dzaifamba nekaspidi kakati kuti, imwe yacho yanga ichifamba very slowly. Saka vanhu vanga vango masecurity anga aplantwa everywhere around the farm. Saka ndo zvakaitika izvozvo.
Izvi zvakaitika musi wechingani?
Musi wechitatu.
Makamhanyara here kumapurisa kuti ndo zviri kuitika?
Inini mufunge like vakawandawo muno muZimbabwe. Kuchamhanyara kumapurisa hakubatsire. In my case, handigone kumhanyara nyaya iyi. When there is a pending case yemwana wangu Belinda, akafa musi wa3 September 2016. Akanzi afa nekaaccident isiri kaaccident. Handina police reporti, handina postmortem reporti, and I don't know who signed for the remains of my daughter kuti dzibviswe pa-so-called accident scene. I don't know who directed them kuendesa bhodhi yemwana wangu kunyaradzo. The police haina kuekta. Saka kuti uchareporta futi unotongoona kuti uri kuwesta time yako munhu.